Mutungamiriri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vakasangana nemukuru weInternational Organization for Migration IOM pasi rose vaAntonio Vitorino kuAddis Ababa kwavaive kumusangano weAfrican Union. Vakataura pamusoro pezvirongwa zveIOM zviri kuitwa muno muZimbabwe uye nezvezvirongwa zvingaparirwe kubatsira avo vanotarisirwa kudzoka kuZimbabwe kubva kuSouth Africa.
IOM iri kugadzirira sei kudzoka kumusha kwezvizvarwa zveZimbabwe kubva kuSouth Africa muna June?
Zvinotarisirwa kuti kune zvizvarwa zvemuZimbabwe zvinopfuura 170,000 vanogona kukanganiswa nekusava nemagwaro ekugara kuSouth Africa mushure mekukanzurwa kweZimbabwe Exemption Permit nehurumende yeSouth Africa. IOM ichabatsira hurumende yeZimbabwe kuita tsvakurudzo kuti vanzwisise kuti vangani vanoda rubatsiro rwekudzoka kuZimbabwe uye kuti vanzwisise kuti kana vauya vanoda rubatsiro rwakadini kuti vagarisike muno uye kuti vawane mabasa pekugara uye nerubatsiro rwekutanga mabhizimusi nekuti vana vaende kuchikoro.
Pane mamwe masangano ari kubatsirawo here munyaya yezvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzoka kumusha izvi?
IOM iri kushanda zvekare nemubatanidzwa wenyika dzepasi rose kana kuti United Nations kuti vaparure zvirongwa zvingabatsire vanhu ava kana vachinge vadzoka uye mukufamba kwavo kudzoka kuno kuZimbabwe uye nemagariro avachazoita kuno vachinge vadzoka.
Pane zvirongwa zviri kudzikwa here kubatsira madzimai nevana vechikoro vari kutarisirwa kudzokavo kumusha kubva kuSouth Africa?
Hapasati pave nezvirongwa zvati zvaparurwa zvakanangana nevana vechikoro nemadzimai vachadzoka kuZimbabwe, asi IOM iri kushanda pamwe chete nehurumende neUnited Nations kuti vana pavanodzoka vana vechikoro nemadzimai kunyanya-nyanya vawane rubatsiro rwakanangana navo.